Kanzuri yezvimba yakazivisa vagare ava kuti kutanga gore rino vanhu vanofanirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kukanya zvitina. Chiziviso ichi hachina kutambirwa zvakanaka nevagare ava vanoti danho iri richadzosera budiriro pasi sezvo vasina mari yekubhadhara kuti vakwanise kukanya zvitina zvavo. Zvinonzi nevagari ava chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti mutemo wekanzu uyu unopesana nezvagara zvichiitika kubva makare kare. Mumwe mugaro wekwazvimba, amai Ana Muchetu vanobva mubhuku rekwamuchetu vanoti vakashamiswa kunzwa kanzuru yavo yava kuti vabhadhari kukanya zvitina, vachiti hazvina musoro kuti vabhadhariswe kukanya zvitina pazvuru zviri muminda mavo.
Serakuya vakataura kuti havachabvumidza kuti vanhu vachaye zvidhina. Handi kana uchitoda kuchaya zvidhina unotouya wodi kara kuti ndikuda kuchaya zvidhina wobhadhara mari. Sanga tinobhadhara mazvuru zviri mumunda medu.
Amai Muchechu vanoti kana vachibhadhara mari dzebudiriro kana kuti development levy hapana chikonzero chekuti vabhadhare zvakare kuchera ivhu rekukanya zvitina zvekushandisa pamusha wavo. Uye vanoti danho iri harikurudzire budiriro kana kuti development.
Ende kuvaka kwacho tinogovaka sei? Sanga ikoko kumarizevha kwatiri ikokoko zvinge tototi churu changu iti ndikatsvaga vanhu vakandicherera zvidhini ndovakawo dzimba. Zvino kana vadaro ndozvaanisa.
Mumwe mugari vaGenmo Gombe vanoti kanzuro yezvimba yave kutsvaka mari nedemo vachiti kubvira pasichigare hapana munhu aibhadhariswa mari yekukanya zvitina zvepachuru chiri pamba kana mumunda make. VaGombe vanoti nyaya ingade matare inyaya yehuni dzekupisisa zvitina izvi kwete kuchera ivhu.
Munhaume anopenyu mutaunu enda kumusha uchiotambirwa nemafizi nemacharges ekanzuro. Aiwa tatanana kana vachinga vaomerwa nokushaya mari ngavatsvage mamwe maprojekt anoti ndareta mari ndozvinogona kuvabatsira kuita mari vanokuomesera vana vavo kuomesera vanhu muno muzimbabwe munomu.
Mambo werimwe dunhu Mazvimba, Mambo Beperere vaforward Chikepe vanoti hapana zvavakataurirana nekanzuro pamusoro penyaya iyi asi vanoti kubva kare kare hapana munhu anorambidzwa kuchaya zvitina panzvimbo yaanenge akagara. Mambo Beperere vanoti chinorambidzwa chete kutema miti yekupisa zvitina kana pasina mvumo.
Kubva pachigare hakuna munhu anorambidzwa kuchaya zvitina panzvimbo paari. Chinorambidzwa kutema miti zvisina mvumo yekuzopisa zvitina izvozvo.
Mambo Beperere vanoti nyaya dzakadai dzinofanirwa kutauriranwa kwete kuti kanzuru imbunyikidze vanhu.
Kana kuri kwokuti inyu development hakuna chinhu chinongoverekana chaakungoimpozwa pane vanhu chisina kugarirwa pasi nevanhu vacho nokuti kanzuru inobva muvanhu.
Sachigaro wekanzuro yezvimba amai PY Chipunza vanoti hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi kana vasati vataurirwa nemakanzuro avo zvichemo zvine vagari.
I need to know the campaign yacho irikubva papi. Does the councillor concerned know kuti panzvimbo akadaro? What is really going on?
Asi mumwe kanzura anomirira bato reMDC Alliance vaBison Mavuto vanoti mutemo wavepo wekurambidza vanhu kuchaya zvitina vasina kubhadhara mari kukanzuru asi vanoti hausati watanga kutevedzerwa.
Bhairo racho harisati rakushanda iro. Bhairo pane bhairo rakagadzirwa rekuprotesa environment vati hasati raakushanda. Kutondishamisa zvapuri kutaura.
Mutauro webazi rinochengetedza zvowanikwa munyika reenvironmental management agents kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nharuisa vanoti haisi nyaya yekanzuru chete asi yemasabhuku pamwe nemadzimambo yekuchengetedza nzvimbo. VaNhariswa vanotiwo nyaya haisi yekuti vanhu vabhadhare mari kuti vachaye zvitina asi kuti kuchengetedza nzvimbo dzavagere. EMA inoti zvakakosha kuti makanzura ashande nevakuru vematunhu vakaita semadzisabhuku vanasadunhu nemadzimambo veZimbabwe National Parks pamwe nevanoona nezvemiti sezvo nyaya dzekuchaya zvitina dzichifambirana nekutemwa kwemiti yekupisa zvitina nguva zhinji zvisina tsarukano. Zimwe nguva vanochera zuru nekukanya zvitina ava vanosiya vasina kuvhara makomba vanenge vachera izvo zvinogona zvakare kukonzera njodzi yezvipfuwo zvinodonheramo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.